makanzura mana aya anoti varo kikamusonda ve ward 3 va Richard Msekiwa wa ward 7 va Alec Tabe ve ward 4 na va Daniel Mberi kunashe ve ward 5 vatora mhiko yekutanga basi pamberi pemunyoro wekanzuru va Edward Mkaratirwa pa Civic Center vachitaura ne Studio 7 mushure mekutora mhiko vatabe ve ward 4 vati ward yavo nedambudziko guru remvura nekudaro ndora vari kutanga kugadzirisa
nzvimbo zhinji yemuchekedhi anozima apalei saka kazhinji pano yamvura mvura haisi kuwanikwa kunzvimbo dzakawanda kuna namuchekedhi kuna na KMP kune dzimwe nzvimbo
vakamuzonda vatiwo vatotanga basa nhasi apo vaendesa zvichemo zvevagari vavo kukanzuru pavapedza kutora mhiko
chekutanga changa chinonyoshungurudza varesidensi inyaya yemaschool bus kuarea kwangu that much ndikutoona kuti mangwana chaindo basa rekutotanga weiroro nekuti maschool bus kana pane solution yekuti ave permanent kuti asaramba achiputika-putika musha then ndichatoita kuti ndimhanye naenjinia tichiona tichionesana kuti pogadziriswa sei then secondly tine issue yemarara akazara kuyaro wesu shuwa ari kushungurudza vanhu
kanzuro yemasvingo yanga ichishanda ine makanzuro asina kukwana izvo zvaita kuti kufambisa kwemabasa kunetse kubva zvakamiswa makanzura mana nebato remdct meya weguta remasvingo vacolin maboke vati chirongwa chekutoresa makanzura matsva mhiko chafamba zvakanaka
yapavo tinoona kuti tichava nepositive impact kuservice delivery nokuti tichange tava kushanda takakwana tiriti wazibesa ringava nereceptivization kanzuro saka tinoona sokuti pachagona kubetsera zvakawanda kuya kwavaita
tichiri panyaya iyi mamwe makanzuro atoreswawo mhiko kuguta rekwamutare nemamwe maguta kuti vatangewo basa zvichakadaro vagari vemudunhu rekwasengwe kuchiredzi vati vari kukumbira rubatsiro rwechikafu nechimbi chimbi sezvo vakatarisana nenzara inotyisa zvichitevera kutsa kwakaita zvirimwa zvavagore rino nekusanaya zvakanaka kwemvura vachitaura nestudio 7 mumwe mugari wekwasengwe vanomeni sengwe vati vari kukumbira rubatsiro kubva kumasangano akazvimirira pamwe nehurumende nguva ichipo nekuti vakanonokerwa vanorasikirwa neupenyu
ya kuno kwasengwe kuno kuzvaoma nekuti mvura yakamboita sokuti naiyi ndobva yainda saka zvemumunda zvose zvakatsva hapana chakabuda kuti zvezvizvi tinotosha totangira papi tinotoshuva kuti dai vaivaya vemango vanombosibetsera vachipa vanhu chikafu vakavaya vakambototiona vouno votipekutangira zvesho hapana vana chavo chaivo togona kutopedzisira tisingachagoni kuvaendesa kuzvikoro nenhau yokuti mari zhinji yatichabata tichaendisa mukutsvaga chikafu mukushushawo
izvi zvatsinhirwawo nasadunhu venzvimbo iyi vadavid simbi marumbini avo vati nekuda kwenzara iriko gore rino vamwe vana vazhinji vakatotadza kuenda kuchikoro kotoro ichangopfuura zvavanoti zvichapa kuti vakawanda vatadze kuenda kuchikoro mukotoro inotevera studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekufambisa kwebasa muhofisi yeguguta remasvingo Dr. Jephta Sakupwanya kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vakatarisana nenzara sezvo nhare yavo yanga isingadayirwi ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.